Washington, wishing you a great day.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 27 Ndira 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Dare reHigh Court rinoti vanhu vanokwanisa kukukudza nzvimbo nhanhatu dzedare reparamende dzenhengo dzebato rePeople's Democratic Party. Muimbi ane mukurumbira Hosea Chipanga anoti ari kukukwidza kuve nhengo yeparamende inomirira dangamvura Chikanga. Jaji vedare repamusoro reAmerica Justice Stephen Breyer vanoti vave kuenda pamugandigere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Repamusoro reHigh Court nezuro rakapazvo mumwe mutongo wekuti Zimbabwe Electoral Commission iti zvekare vanhu vakwikudze nzvimbo nhanhatu dzedare reparamende dzenhengo dzebato rePeople's Democratic Party PDP dzakakwikudza pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance muna 2019. Nhengo idzi dzakadzingwa nevari kuzviti munyori mukuru webato rePDP vaBenjamin Rukanda. Dare rimwe chete nemusi wechipiri range rapa mutongo wekuti nzvimbo idzi dzisaitwe sarudzo. Nzvimbo idzi dzinosanganisira Harare East yemutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa, Nkulumani, Mbizo, Kambuzuma, Mutasa South nePumula. Izvi zvinotevera kukwira zvakare kudare nezuro kwakaita varukanda, kunyangwe vamwe vatongi vematare vari kuti havasi ivo munyori mukuru sezvo vakakwikwidzavo sarudzo nemumwe mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition. Hatina kukwanisa kubata varukanda kuti tinzwe divi ravo. Hatinavo kukwanisa kubata mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi. Blessing Zulu weStudio 7 abata nhengo yeCitizens Coalition for Change vaJefferson Chitando.
Zvaakuitwa neZimbabwe avamahombwe amba navana chairo. Icho chinokashambadza ndechekuti varukanda sokuziva kwandinoita nepavanogara pamhandamabwe apa kuti vagokwanisa kuti vave vanoita zvinhu zvose zvino kuzvifungira zvinhu zvose kuti vamanya kumatare dzimosva vazondodai, ndinoona zvichindirambira kuti ndivo vari kufunga zvinhu zvose izvi. Ndinoona sokuti iyi inenge ichingova mano mano anobva kuZANU PF ndiyo iri kuita zvinhu zvose, ichifungidzira kuti inoda kuti ityore mwoyo yevana veZimbabwe, ityore tariviro, iyezve ityore nokuodza mwoyo vana veZimbabwe kuti vasaenda kundorwisana nevanofanirwa kuva vakatarisira kuti vanotarisa kuti ivo nguva yosei dai tawana rusununguko, asi rusununguko tinogona kuruwana chete kana munhu angagwa neZANU PF yabva.
Asika veZANU PF vanoti makozora vamunangagwa mafuta enguruve vasina kudya, nekuti kakurwisana uku kuri mumapato anopikisa ZANU PF ingadei panyama imweni.
Ivo vana munangagwa ava ndovotuma vana rukanda kuti varambe vachitokonyora kuti isu tigoramba tisina kuisa ziso redu patarget yedu, tisina kuisa ziso redu patinofanirwa kuti rwendo rwedu runofamba, toramba takatarisa kudii kuti tigogumburwa tigodona. Zvine izvi vayangira yaona isu tinoziva kwatinoda. Matare dzimosva tinomaremekedza chose, asi kana zvakuita sezvizvi izvi zvaakunyadzisa.
Asika tichitaura negurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambe Ziyambe vanotiwo aiwa Matare dzimosva akazvimirira oga uye vezaru PF vanotika inyo vanopikisa munoenda kumatare akapa mutongo wamune mchiwirana nao mopemberera asi pakapiwa mutongo wamusingafari nao moro abembera kuti matare ana kuzvimirira oga
matare dzimosva muzimbabwe ana kuzvimirira ndo zvikuru zvatinoziva ndechokuti icho matare dzimosva anoshanda achipuwa instruction inobva kuzano PF
nengo ya Citizens Coalition for Change va Jefferson Chitando vange vari parunhare kumasvingo na Blessing Zulu we Studio 7. Nomination court rakagara nezivo pagweru Majestic Scott rikatambira mazita evanhu vari kuda kukukwidza kuveva miriri veparamende nevamwe vari kuda kuve makanzura kudzanai musengi anotipa nyaya iyi
nzvimbo ina dzinoti Gokwe Central, Kwekwe Central, Mberengwa South nemkoba dziri kuda vamiriri veparamende kwozotiwo maodi gumi nerimwe ari kuda makanzura mudunhu reMidlands mapato anoti Citizens Coalition for Change, MDCT, nezanu PF, akwanisa kuvena vanokwikwidza munzvimbo dzose ina kunze kwekumberengwa South, uko MDCT yatadza kuwana anomiririra. Muzvare Judith Topaiwa, ve Citizens Coalition for Change, ndivo munhukadzi ega aisa mapepa ake kuti akwikwidze kuve mumiriri wekwekwe Central. Muzvare Topaiwa vari kukwikwidzana nava John Maprazi, vezanu PF, navaveke Zelandlovu, ve MDCT, uye vaLenin Nzingire, ve United Zimbabwe Alliance. Vati, vari kutarisira kukunda. Vaalbert Chadoka, avo vari kukwikwidza kuve mumiriri wemukoba, vakamirira bato reMDCT, vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kukunda.
Ndinofunga ese mugaro wemukoba vanhu vanondiziva ende ndinoziva kuti vachandivhotera vachangodzosera constituency kubato rainge iri MDC kubva kuna 2000 kubva pekutanga ndo zvandoona zvichaitika kumukoba because vanhu vanoda bato ravo vanhu vanoda MDC the original party saka ndinotarisira kuti zvinobva
vaive mumiriri wemukoba vasati vadzingwa nebato reMDCT vaAmos Chibaya vari kukwikwidzawo pasi pebato reCitizens Coalition for Change mudunhu iri vatiwo vanotarisira kukunda taedza kunzwa kubva kuna vaWilliam Gondo vari kukukwidza kuve muriri wemukoba vari pasi pezanu PF asi vati vanotaurirwa nevakuru vakuru vebato ravo avo tisina kukwanisa kubata mune imwewo nyaya kanzuro yegweru yakadzimirwa magetsi nezuro nekuda kwechikwereti chainacho kuZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company chikwereti ichi ndechemadhora mamiriyoni mazana maviri nemakumi mana nemanomwe 247 million RTGS muchiziviso chayaive yabudisa nezuro kanzuro yaive yati yainge iri kutadza kupomba mvura kubva paRange Booster Station kuendesa kuvagari nekuda kwekuenda kwemagetsi asi yakazobudisa chimwe chiziviso chekuti yaive yadzimirwa magetsi nekuda kwechikwereti ichi mutauriri wekanzuro muzvare vembai Chingwaramse vati havakwanisi kutaura nesu panyaya iyi sezvo vari pazororo kanzura uye vari sachigaro wekomiti yemari vaMartin Chivoko vabvuma nezvenyaya iyi asi vati vange vari mumusangano neveZETDC kugadzirisa nyaya iyi
maresidensi vasiri kubhadhara zvikwereti zvavo vamwe vacho vakapedzisira kubhadhara pakaitwa 2018 right of fire nanhasi vamwe vagari havasati vambosvika pamukova welocal authority kuti vabhadhare
hatina kukwanisa kunzwa kubva kune veZETDC panyaya iyi mutungamiri wesangano regweru Residents and Ratepayers Association vaCornelia Selipiwe vati hachizi chinhu chinotarisirwa kuti kanzuro idzimirwe magetsi nekuda kwekutadza kubhadhara asi vatiwo vagari vanofanirwa kubhadhara mitero yavo kukanzuro kanzuro inoti vagari nevemabhizimisi vane chikwereti chinosvika 1.3 billion RTGS kukanzuro ndakamirira Studio 7 mugweru ndini kudzanai musengi
Zerezo utano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi matanhatu nevanomwe 167 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi maviri nemumwe 5321 ukuo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvisere zviine mazana mapfumbamwe ane makumi mana nevatatu 228,943 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamirioni mana ane zviuru mazana maviri ane makumi mashanu nezviviri zviine mazana matatu ane makumi manomwe nevasere 4,252,378 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamirioni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi masere nechimwe nemakumi maviri 3,281,020 ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi mana nezvisere zviine mazana manomwe ane gumi nevatatu 48,713 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Muimbi ane mukurumbira zvikuru Hosea Chipanga anoti ari kukukwidza musarudzo dzemabai elections dzichaitwa musi wa26 kurume. Chipanga anoti achakwikudza ari pasi pebato repatriotic Zimbabwean Party kuti amirire dangamvura chikanga muparamende. Chipanga anoti akasarudza bato iri nokuti vatsigiri nevatungamiri varo vanoda Zimbabwe kupfuura bato, kwete zvaanoona vamwe vanoda bato ravo kupfuura nyika.
Ndinoda kukwidza kuita member of parliament ndakamira bato repatriotic Zimbabwe.
Semunhu anozikamwa zvikuru munyaya dzekuimbadzi, sei makafunga zvokupinda munyaya dzematongerwo enyika?
Ndofunga kutoda kuzadzisa zvandinoimba nekuti izvo zvandinoimba zvachezvo zvakatondiparira ngozi nematongerwo enyika, kuti zvandinoimba inini idzidziso inobva kuna Mwari inofanira kuteedzerwa munyika. Saka ndini ndakutora ringati practical side zvinenge zviri mupractical, kuti pamwe wanga ndiona wandiri serious nekuti kuimba chete vanenge vangovhara numaredhiyoongovhara kuti izvo hazviiti izvi. Ndofunga pamwe ndikaitawo zveekisheni vanondionawo serious kuti no ndine shoko kana kuti gwara yandinodira ndinoziva rasvika vanhu ratinofanirwa kuteedzerwa senyika. Saka vakandipa mukana iwo nyika ndogona kuibatsira nemazana iwavo.
Chii chamunoda kuitira vanhu vedangamvura chikanga chakatadza kuitwa nevamwe vakamirira nzvimbo iyi?
Ira ichokwadi ndechekuti zvinhu zvese zvinotangira pazivo, nekuti tikashaya zivo tinonge tagona kutadza kuita zvinhu. Saka zvinhu zvakatadzwa kuitwa kudangamvura kwedu kunoku zvakatowanda zvokuti vanhu vadini vari kutambura matambudziko ariko mvura chaiyo chaiyo. Tari kuti kudanga mvura iyoyo haritoshandi, vakatoti zvavo kudanga zuva nekuti mvura yacho haitoriko, inotanga ikoko inotoshayikwa. Asi mvura iri kubva kuna Pfumbwe ari kuyeredza mvura kuendesa kuMozambiko, asi iri kutadza kusvika muno mudanga mvura macho. Ndekomusanga kuti pane zvinotadzisa, but tikazozvitarisa unoona kuti ruzivo ndorwuri kushayikwa, nekuti nyika haigadziriswi nemari, inogadziriswa nenjere. Njere ndo dzinochizoita kuti nyika iite mari.
Bato renyu repatriotic Zimbabwean Party iri rakamirira zvipi uye rakasiyana sei nemamwe mapato?
Ndikati chandakatanga kutoonawo inini kwemba yandafamba nayo semu ndichifunga kuti ndavano vangaedza kunga vanondinzwisisawo chinangwa changu, nechekuti tichitarisa uchiona iro zita racho iro kuti vaite vanhu vari patriotic nenyika yavo. Ndoti tiri kuita dambudziko rekuti vanhu vaakuda mapato avo kudarika nyika yacho iyo yavanofanirwa kugadzirisa. Saka ndofunga nzira yakanaka yekuti ngatide nyika kukunda mapato.
Chokutanga chamoda kuita vachipanga, chokutanga chamunoda kuita kana masarudzwa chii?
Ya chetika ki chini shakanyo kuisisa dambiziko guruni uzunezo kukini unu tangira pamvura tika dambiziko uwe mvura kunoku saka hapa ipapo ndiwada upatari sisa na uti ingeto ziwa zangu se chemunu sabi uti matambiziko ya asiku bapa kushenwa wa maria asiku uti aru bapa kushenwa wa ichere saka ambi noto taku mza utika na mewa wa gari wa chuo noto wa uoni isa wakuti matambiziko aliku bapa api noti nita dambiziko reku damu gandirisa dambiziko tisika zipa nutangira dambiziko racho saka na usika zipa nutangira dambiziko mneinda kuno bata ane pasiri ipo saka jogo na kuwa raki za uti matambiziko edu
Uyo ange ari muimbi ane mukurumbira Osaya Chipanga ari kukukwidza kumirira danga mvura chikanga muparamende ari parunare kwa Mutare ne Studio 7. Kuru anona nezvezvirongwa musangano rinorwira kuti munyika muye nesarudzo dzakachena re-Elections Resource Center vapedzisai Jack Zaba. Vanoti zvakakosha kuti munyika musimbiswe nyaya dzedzidziso pamusoro pezvinodiwa kuti munhu akwanise kunyoresa kuti akwikwidze musarudzo dzemunyika. Vazaba vanoti vanokurudzira danho iri nekuda kwehuwandu hwevanhu vavanoti vakarambirwa mapepa avo nezuro nedare renomination court vachida kunyoresa kuti vagokwikwidza musarudzo dzemabai elections dziri kuuya muna kurume gore rino. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Vazaba kuti tinzwe zvizhinji.
Tinoona kuti vanhu vauya nehuwandu hwavo vachitarisa chido chavo chekuti vamirire vanhu ende mukana wakanaka ndo zvinonzi utongi hwechekerere asi taona mune zvinhu zvakawanda zvinenge zvichisiyana pakuti paiva nekusanzwisisa kune vakawanda vamwe taiona vachiuya vachida kukwikwidza asi ivo vasina kunyoresa asi mutemo wesarudzo unonzi Electoral Act waitotaura ivo kuti kana uchida kunge uchikwikwidza unofanira kunge wakanyoresa mugwaro revavhoti asi vamwe vaingouya vachizoitwa inonzi rejection iya.
Asi kune vanhu vane huwandu here vakadzoserwa nenyaya yemagwaro avo kana mapepa avo anga asina kunge akatsarukana?
Ona vanhu vakati wandei nenyaya yekuti vaiuya vasina mapepa akakwana akafanira aitarisirwa nevheki and chinoitika vamwe vaiuya sezvandambotaura pekutanga kuti vaiuya ivo pachavo vasina kurejesta kuvhota zvinhu zvisingabvumirwa nemutemo vaiuya zvakare vasina vanhu vashanu zvokuti vaitiwa about 5 people you are nominated by 5 people to be a member of parliament vamwe vaiuya vasina vanhu ivavo.
Tinoona kuti aka akasike kutanga kuti nyika inge ichiita sarudzo Vazava dambudziko iro ringagadziriswa sei mune ramangwana tichiona kuti muna 2023 nyika inenge yadzokera zvakare kusarudzo?
Chandinongada kutaura tachiona munyika medu idzidzisa kudzidzisana kunodiwa kana panga vainomination chii chinodiwa pakuti ukwikwidze iwe mugari wemuzimbabwe kuti ukwikwidza kungava vakanzela kana kuva MP ndo chinhu chandaona chingadai chakashota munyika medu.
Vapedzisai Jack Zaba vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munews Day, nyengo yeZANU-PF yakaenda kumatare ichiti kudomwa kwava Emmerson Mnangagwa somutungamiri webato iri hakuna kuitwa nenzira iri pamutemo. VaSebed Musengezi vanoti vakuru muZANU-PF vari kunyepera dare uye havasi kuudza dare zvose zvavanoziva pamusoro penyaya iyi. Munews Day makare dzimwe nyika dziri nhengo dzeUnited Nations dzinoti Zimbabwe haisi kuchengetedza nekukurudzira kodzero dzevanhu.
zimlife.com rinoti bato Citizen Coalition for Change rakanyoresa vatsigiri varo vaviri vaviri munzvimbo mbiri muBulawayo izvo rinoti zvinoratidza kusawirirana kwevamwe vakuru mubato iri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mgaze Studio 7 ini ndinonzi Misi Majoni kana kuti maembos ndikutaura ndiri kuPretoria Bronx Street. Anyway, ini zvangu ndinofara nekuchinjwa kwaitwa zita neMDC vakaita zvakanaka. MDC Alliance vakaita zvakanaka kuti tave TCC. Ndinofara nazvo, ini vanamai vedu kumusha vachaziva kuti mukomana neyellow color zviri kuendeka and hatiri kudzokera kumasure. TCC ndizvo ndizvo kuite zvekutamba chaizvo chaizvo. Ndipo pane ES ipapo. Mwari dai atiwanira nyasha.
Mangwanani ngwangwanani vateereri kwose kwamungadai muri kumativi mana akasiyana enyika. Ndoda kutaurawo pamusoro pecovid-19 nenyaya yevaccine. Tisingazivi zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe kuti vanhu vari kufoswa kubayiwa mavaccine. Vanhu vari kungofamba muzvikoro vana vachizodzokera kudzimba vachiudza vabereki kuti vabayiwa vaccine pasina zvokuti vawirirane vabereki vacho. Ndizvo here, ndiwo here mutemo unokodzera kuti uitwe pakufosa vanhu kubayiwa vaccine kana kuti vanhu vanobayirwa nenzira yakanaka kana kuti vanofanira kutaurirana nevanhu kutenderana nevanhu dzinobayirana nevanhu pane zviri kuitika nhasi kuti vana vari kufoswa kubayiwa muzvikoro. Handizivi muri kuionawo sei nyaya yakadai ngeiyonawo Zimbabwe, muri kuzvionawo sei kwese kwamuriko.
Apo pasidho apo vana mukomajonga muri sei henyu? Tiriko vanhukadzi, tiriko taizoonawo mameseji edu echitumira asingaverengi chombodzokera sure tomboteverera varume anenge achitumirwa. Ndinotenda hangu nezvakaita purezidendi wedu vachamisa pakuchinja zita revakaita. Ndotoshamisikawo mhonzero kana vava kuti achamisa vakatora vanhu vedu. Takagara tataura kudhara kuti pana chamisa ndopatinoenda, angava akati chimuti zita ndopatinoenda. Tinoda chamisa tasingadizitesi realainzi. Saka chimwe chii futi? Ndinotenda nezvakaita purezidendi chamisa, ndinotenda hangu, ndinotenda mwana umwe akumira nezvake. Hakusisina uchati nhingi wazodai. Isomira newedu vealainzi vomira vogavo, veMDC vovakupena vamonzora vogavo. Isi newedu chamisa.
Pastudio 7 apo, Pastudio 7 apo. Makasimba here, makasimba here vese vashamarari. Ndinonzwa kufara nekuchinjwa kwakaita zita naana Nelson Chamisa. Iro rakunzi CCC. Aiwa aiwa, makagona makagona purezidendi. Ndimi purezidendi wevanhu chaivo, ndimi purezidendi wezvido zvevanhu. Zvino makufanira kufamba kumaruwa muchiudza vanhu nezvezita iroro, machembere vachiziya vaone kuvhota. Nditaurai nishi paCape Town apo.
Makadiko veStudio 7, ndetwa Simba Rashe Mudzimiri, ndiri kuno kuPretoria. Aiwa, tira kutenda veStudio 7 nekuti pakuriya nhau muchitiudza zviri kuitika kuZimbabwe. Nokutenda izvi nekuti hamuna dira munorerekera. Aiwa, ngazviende mberi pamberi nenhau. Chito kuna vamonzora, aiwa, zvuga dzangu kuremerai, dzangu vao nharo zvadzo, dzangu vao nharo zvuga dzangu kuremerai vamonzora. Ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Ngati mboendai ku Cameroon chione kuti mitambo ya Africa Cup of Nations yakamira sei. Pa mitambo yakatambwa nezuro chitatu mushure mukuita mangange Egypt yakakunda Ivory Coast 5-4 pa mapenalty. Kukuo Equatorial Guinea ikakunda Mali 6-5 pa mapenalty. Nemusi wemugovera Gambia ichatamba ne Cameroon mumakota final. Kukuo Burkina Faso ichitamba ne Tunisia. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Judge wedare repamusoro muAmerica reSupreme Court Justice Stephen Breyer vazivisa kuti vanoda kuenda pamugandigere. Muna 1994 Justice Breyer vakadomwa kuva umwe wevatongi vedare reSupreme Court nevaimbova mutungamiri weAmerica President Bill Clinton. Justice Breyer vane makore makumi masere nematatu uye vange vari umwe wevatongi muSupreme Court kwemakore makumi maviri nemasere. Nyanzvi mwinezve mutemo vachishandira mudunhu reTexas vaKenneth Massie vanoti kunyange hazvo vamwe mubato reDemocratic Party vange vachida kuti Justice Breyer vaende pamugandigere kuti padomwe judge wechidiki havafungi kuti vakamanikidzwa kuenda pamugandigere.
VaJustice Breyer vanga vane makore 83 uyezve vanga vava nemakore anokwanisa 28 vari Supreme Court judge. Vaka appointwa kuva Supreme Court judge na former President Bill Clinton muna 1994.
Justice Breyer vanga vari judge vakadini uye vakasiyana sei nevamwe vavakashanda navo makore ose awa?
VaJustice Breyer tingati vanga vari judge vaionekwa sevaitonga nyaya vachiisa kukosha kwekodzero dzevanhu vanonzi vari less privileged. Vanga vari judge uyezve vaigara vachitaura vachiti majaji hafa kuonekwa senge rimwe branch rema politicians kana kunzi anganzi majunior politicians. Ende vanga vari judge vaida kuti majaji ne Supreme Court kana kuti namakoti muno muAmerica aonekwe achingoita nyaya dzemutemo vasinganyanyopinda munyaya dzematongero enyika.
Vaamasiye, kuenda kwa Justice Breyer pamugandigere kunorevei kana takatarisa dare reSupreme Court pacharo uye kana takatarisa mutungamiri wenyika vaJoe Biden?
Kuenda kwavo zvakunoreva ndezvekuti President Biden vave nemukana wokuapoenda umwe judge. VaJustice Breyer nemakore anga vanawo 83 vakawanda vaityira kuti kuda vakaramba vari pachigaro zvaigona kuita kuti vaigona kuzofira pachigaro. Ende uyezve sezvo vaBiden nemaDemocrats vane mamajority muCongress ende uyezve vane majority zvekare muSenate, zvanga zvichanaka kuti vaende vaBiden kana kuti maDemocrats ari muCongress nemuSenate kuti kana judge achiuya achizoenda muSupreme Court ave achibva anominatewa naPresident wemaDemocrats.
Justice Breyer havana kumanikidzwa here kuenda pamujandigere?
Hatikati vaJustice Breyer vakaforceredzwa kuenda nekuti ivo vakagara vataura kuti hapana influence ingabve outside ingava influence sajudge. Ivo ndoona sekunge ivo vanenge vazvionawo vega kuti kuda makore avo anga akuita senge anga kurereka uyezve nemamiriro akaita zvunhu ekuti maDemocrats President Biden varipo pachigaro kuda vanga vachida kupawo mukana kune vari kutonga mazuvano maDemocrats kuti vaappointewo judge mumwe munyuwani anovawo ari kana achinzi fresh kana kuti achivawo nemakore akati dzikei nezvishoma.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemitemo vachishandira mudunhu reTexas vaKenneth Massie vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yadi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare reHigh Court rinoti vanhu vanokwanisa kukwikwidza nzvimbo nhanhatu dzedare reParamende dzenhengo dzebato rePeople's Democratic Party. Muimbi ane mukurumbira Hosea Chipanga anoti ari kukwikwidza kuve nhengo yeParamende inomirira Dangamvura Chikanga.
judge vedare repamsoro re America, Justice Stephen Breyer, vanoti vave kuenda pamgrandi gere. Tashika kumagumo, echirongwa chedu chanasi, ivaine zvakare manheru anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini, ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC nichiti moswera zvakanaka.